Tiri kuona kuti hurumende iri kuda muchato. Hurumende inota kuti tiwirirane. Inyaya yakatanga gore richipera muna December 2016. Hatina kuwana mukana wekuva tichipinda pahurukuro dzakati nyanyei panyaya idzodzo. Kuti tikwanise kubvisa matambudziko aripo munyika. Maonero ehurumende ndezvekuti it's only the social contract ndiyo inokwanisa kuti tibudise nyika kumatambudziko aripo. Saka ndizvo hurukuro dzatotanga kuitwa iyo zvino. Sisu sevashandi tine maonero edu and ndiyo maonero taisa patebo kuti patinotanga hurukuro ndizvo zvinhu zvinofanira kuongororwa izvozvo.
Saka imi zvii zvamuri kutarisira kuti zvikurukurwe?
Zvakati wandei asi pachirungu tingati I can categorize into two issues. Chekutanga ndechekuti tine gwaro rinonzi Kadoma Declaration. Ndiro gwaro rine zvinhu zvakawanda rinotaura kuti patinoti pachirungu marisk factors zvinokanganisa kuti nyika ikwanise kuwana investment, kuti nyika itadze kushanda nedzimwe nyika ndezvipi izvo zvinhu zvatakatarisa kwekutanga. Saka tinoti gwaro iroro ngariongororwe kuti chii chinokonzera kuti risaimplimentwe, ndicho chinhu chekutanga. Chechipiri chiri kuti isisu tiri kuona kuti zvinhu zvetu zvese zviri kubatwa nenyaya yematongerwo enyika. Patinotaura nyaya dzeupfumi ngationgororei kuti nyaya dzematongerwo enyika muZimbabwe dziri kufamba zvakamira sei.